kanga ndechekuti pese panoita kwasarudzo panenge pane vanhu vazhinji vanenge vachitsigira munhu wavo. Saka vanhu vanenge vasina kubudirira musarudzo vanowana kakunyunyuta nekukunika nekugumbuka kukuru kunoitika kunokonzerwa nekuti chibiso nevavariro enge rekuti mumwe wavo abudirire. Asi hazvizoitika saizvozvo. Asi chatinotarisa ndechekuti kana tichinge tabva mukushatirwa hasha dzapera chichinozoitika. Ndopanoratidza kupa tikati tarumuka kubva mumbimbindoga tapinda muyama yatinoti pachiri kudemokrasi yatinobvuma kutambira. Kana tikakundwa tinokundwa tichifara, kana tikakunda tinokunda tisingasvotesani. Ndozvinoita ZANU-PF.
Vadzokora, munoti nezvanga zvichiitika muZANU-PF pamusoro pesarudzo kusvikira politibhuro yazotambira zvakabuda musarudzo idzi, tichinzwa yedu kuti kune vakawanda vanga vachinyunyuta.
Aiwa, ndozvinoita kana ngoma kakuda kudambuka panoitika zvakadai. ZANU-PF mune nyonga-nyonga, musangano wenyonga-nyonga, vari kurovana, vari kuirana ikoko. Saka nyaya yekupirwa kwesarudzo haisi itsva, ndo mugariro weZANU-PF, ndo zvavanoita chero kumageneral elections. Zviri kunyatsobuda pachena kune vana vese veZimbabwe kuti paya panenge pachitaura vanhu kuti vanhu vari kubirira. Emmerson Mnangagwa akabirira sarudzo pesa pakubva 2000 hapana pavakambohwina. Zvinoonekwa kubirira chete, kubirira kuya kwakuonekwa zvino. Vana vese veZimbabwe, nyika yese iri kutozviona kuti vanhu ava ndivo shasha dzekubirira sarudzo.
Dr. Mavaza, pindura itinzwe.
Vadzokora vanoremerwa nepfungwa dzavo kazhinji, asi chokwadi chekuti sarudzo yeZANU-PF haisi sarudzo yenyika. Zvabuda muZANU-PF hazvireflekte zvinobuda munyika, nekuti kana iye sarudzo yakuitwa yenyika inenge ichiongororwa nevanonzi veZeki vasiri veZANU-PF. ZANU-PF pasarudzo yavakaita internal elections taizviongorora tega mazarudzo yedu internal. Saka zvazvinorati zvokuti hapana kunyunyuta kwakanyanya kwekuti vanhu vari kuti tanabirwa sarudzo. Kunyunyuta kuripo ndekuda kungoti chete munhu wavaida haana kubudirira. Ende vachaona vadzokora kuti mazuva maviri ari kupera tichanga tabatana sezvatakurudzirwa nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wesangano, kuti tibatane pamwe chete. Ehe, mukusarudza ndoinonzi dhemokrasi yacho, hatingabudirire tese.
Vadzokora, hanzi sarudzo dzeZANU-PF dzakasiyana nesarudzo dzenyika, munoti?
Ndokutozungaira kwacho kwemusikuru wangu anouya pana achitituka, asi haatozivi kuti zviri kuitika mukanzvimbo kadiki kenyika zvinoratidza zvinoitika munyika yese. Kusafara kuri kuitika muZANU-PF kukutoratidza kusafara kuri kuita nyika yese, kusafara kuri kuita mawar veterans ari involved panyaya idzodzi. Vakatsamwa zvisingaite maivaona musi unoyu vachichemera kuti mari yavari kupiwa haisi kukwana. Ndo zviri kungoita nyika yese izvozvo. MuZANU-PF macho hamuna mufaro, ndosaka muri kuona cheredzo sarudzo idzodzi dziri kungoita zhowe zhowe. Chokwadi tiri kutochiona. Kana tati sarudzo dzabirwa, munhu wese ngatipindei mumugwagwa tidefende vhoti yedu. Ndo zviri kuitika kuZANU-PF. Kubira kwavari kuita, kwavari kuitirana vega kuZanu ndokwavanoita zvakare. Kana vapinda kunyika vanenge vachingobira chete.
Dr. Mavaza, hanzi ZANU-PF ndiyo hurumende, saka zvainoita ndo mucherechedzo wehurumende. Pindura itinzwe.
Ini ndiri kuti sarudzo yeZANU-PF hairatidzi sarudzo yenyika. ZANU-PF nemasarudziro ayo akatosiyana nemasarudziro ekonstitushen yeZimbabwe. Chepiri, maveterans avari kutaura aipopotera mari haabhadharwe neZANU-PF, anobhadharwa nehurumende yeZimbabwe. Zvakatosiyana, zvatova zvinhu zviri zvatosiyana izvozvo. Masivil servants ari kuti havana mari haibve kuZANU-PF.
Vadzokora, petai chirongwa tinzwe, munoti nezvataurwa naDr. Mavaza.
Dai vabva vangoenderera mberi vachitaura kuti ZANU-PF nehurumende yacho iyo inotungamirwa neZANU-PF ndo vanotungamirira sarudzo muZimbabwe. Kana vasingakwanise kutungamirira sarudzo dzavo, muchiita nyonga-nyonga musarudzo dzavo, vachipedza svondo vasina kutaura mari dzavo, vobva vatoziva kuti mune nyonga-nyonga. Nyika dzinenge dzine mamirioni, dzine mamirioni anenge avhota, zinoverenga mari dzao dzimusi iwoyo mangwana acho motofuma mani mari dzao.